Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Nyamavhuvhu 27, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakaitwa nemusi wechitatu nechina dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, Zimbabwe yaita dzimwe sarudzo dzaunza kusabata na munyika sezvo vanopikisa vari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Kuratidza kusawirana uku, vari kunzi nezek vakakunda musarudzo vari mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vati sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaudzawo vatori venhau kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Pane kutambirwawo kwakasiyana pane zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika sezvakaziviswa neZek neZuro. Mutoro edu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zeke yakazivisa neZuro manheru kuti mutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wechitatu. Asi sarudzo idzi dziri kushorwa zvakanyanya nemasangano akawanda anoona nezvesarudzo kusanganisira SADC. VaMnangagwa vakawana mavhoti zvikamu 52 kubva muzana kana kuti 52% uko mutungamiri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vakawana zvikamu 44 kubva muzana kana kuti 44%. Asi izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nenhengo dzeCCC dzakaita samuzvari Patricia Chibaya.
Sabuda zvikurwadza. Tsurwadziwa kana simba tine izvozvo tikatofizuka asi zvataita risirawo isusu sokuona kwedu tachiti tashanda takavira ende marizoti achibudawo even semuno muchinoi taichitiona president wedu akalida saka nezvizvo rototibatabatawo kuti kwazokuvanozonokundikana kwacho ndekupi because marizoti achekumwe hatinyatsomaona saka nezvizvo zvakatibata so far.
Vakuru vanoti nhamo yemumwe hairambirwi sadza, imwe nhengo yeZANU-PF iyo yanga ichipembera kukunda kwavaMnangagwa nhasi vanhevha Mwanza vanoti zvanga zviri pachena kuti bato ravo rinokunda. Asi mumwe mugari wekukaroi vaAlexander Motsi vanoti kukunda kwaMnangagwa kuenderera mberi nenhamo sezvo pasina zvinoshanduka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panoda kubatana.
Ndiri cautiously optimistic kuti pazvinhu zvinogona kufamba zvakanaka hurumende yakaisa musoro pamwe chete nemastakeholders akasiyana siyana uyo zvakare nepakawane consensus politically unit politically tichangobva ma election and ndirikuona pane kutsutsumwa kuripo saka zvinenge zvakakosha kuti nyaya yeunity inge ichikosheswa nyaya yedialogue inge ichikosheswa nyaya yeconsensus pave neconsensus
zvichakadaro mapurisa afuma akazara mudhorobha rechinhoi munzvimbo dzekutandarira dziri mumisha inogara veruzhinji dzakaita segwayagwaya Christos Jongwe nedzimwe mapurisa anga achiudza vanhu kuti vasaungane mutauriri assistant commissioner Ponyati vanoti izvo zvaitirwa kuchengetedza runyararo munyika mapurisa anga achichengetedzawo nhengo dzebato rezanupf dzanga dzichipemberera kukunda kwamunangagwa idzo dzanga dzichifamba mumisha inogara veruzhinji dzichimba nemotokari dzakawanda ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
Pane mashoko ekuti imwe nengo yebato rinopikisa reCCC yakapambwa kuHighfield nezuro manheru mushure mekuteverwa kumba payakadzivirira mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mukwananzi kuti vasatorwe nevaizviti mapurisa pamberi pevatori venhau muHarare. VaMukwananzi vatenda kuti imwe nengo yebato ravo vaNelson Mukwewa havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie tikatanga nekuvabvunza kuti mapurisa anotarisirwa kuti aite sei kana achida kusunga munhu.
Ya, kana munhu achisungwa munhu anofanira kuziva kuti ari kusungirwei and vanhu vacho vari kumusunga especially kana vari mapurisa vanofanira kuzoidentifya because bumbu redu remutemo rinopa marights kune anonzi matuse persons and mapurisa anofanira kuva achitevedzera bumbu redu remutemo iroro especially kana ari dziri nyaya dzinoenderana nedeprivation of liberty so mapurisa pamutemo anofanira kuzoidentifya or achitaurira zvekare kuti munhu wacho ari kupomerwa nyaya iyi.
Takaona zvakare mapurisa achinetsana nenhengo dzeCCC nezuro nevamwe vatori venhau vachida kuziva kuti ndivanani. Makaona sei zvaiitika pavhidhiyo yaitenderera we?
Zvinhu zvaivia zvinhu zvisina kumira zvakanaka and maitirwo aiitwa aida kuitwa neainzi mapurisa acho ekungosvika achingobvuta munhu zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Zvinhu zvakadai so zvinhu zvatagara hedu tichiona semagweta anomirira kodzero kuti izvazvi zvinhu zvinongoitika muchihwande but pazvikazobatwa pamavhidhiyo nemafoni zvinhu zvakabuda pachena kuti maitiro akadai so ndo maitiro anowanzoita mapurisa kana kuti vamwe vanhu vanonge vachizviti vanoshanda nemutemo and chakanaka hacho nezvakaitika nezvo ndezvekuti zvava zviri pajekerere and munhu wese akazviona zvichiitika ndosaka mapurisa makazoona vachizoreacta nestatement ese zvavakazoita.
Totarisawo imwe nyaya pabumbiro remitemo kuchinjwa kwarinoitwa kana sarudzo dzapera. Tiri kuona kuti ZANUPF haina kuwana 2/3 majority yayaida. Muri kuzviona sei izvozvo zvakakosha kunyange hazvo vanopikisa vakakundwa sarudzo?
Ya, izvo zvakakosha pakuti panguva pfupi yatapfuura taichinzwa mashoko ekuti vamunangagwa vaida kuchinja bumbi remutemo kuti vazvedzere imwe temo but nemamiro aita paramendi zvinhu zvichanetsa kuita because kuti bumbi remutemo riitwe amend panoda 2/3 majority muparliament but nerimwe divi chazvisina kunakira hazvo zvekuti havana kuwana 2/3 kana kuti maybe chazvakanakirawo ZANUPF ndezvekuti kuda vanokwanisa kuisa mimwe mitemo yatagara tichingoona vachingozoisa inoita restrict mafreedoms evanhu. Iyeyo mitemo iyoyo haidi 2/3 majority, inongoda a single majority muparliament. Saka panguva yatikuona ichienda mberi tikuona kuti ZANUPF ichangoramba ichingoisa mitemo inenge ichingobudikidza vanhu kodzero dzavo. Kuti kana dziri nyaya dzebumbiro remutemo izvozvo hachakwanisi kuzviita nekuti hachisina two-thirds muparlament.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kudzimwa kwemagetsi kwenguva yakarebesa munorondo yenyika yeKenya kuchitemesa vakawanda musoro sezvo makambani magetsi emunyika iyi ari kunakurirana nyoka menyu panyaya iyi. Vanhu mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million vemunyika iyi kusanganisira vari muguta guru reNairobi vakange vasina magetsi kwezuva rose nemusi wechishanu. Vanhu vakawanda vakange vari murima panhandare yendege yemuNairobi. Mukuru wekambani inoona nezvenhandare dzendege yeKenya Airport Authority akadzingwa basa mushure mekunge majenareta aramba kushanda. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nemhando dzemoto munyika iyi rinoti zvakaitika izvi hazvichazoitike zvakare mune ramangwana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, apo America yairangarira murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King nezuro, mumwe murume wechichena kuFlorida anonzi akauraya vanhu vatema vatatu pachitoro cheDollar General. Mapurisa anoti murume uyu akabva azvipfuurawo achibva afa. Asi vanoti vanofungidzira kuti kuurayiwa kwevatema uku kune chekuita nenyaya yerusarura ganda. Vanhu vemuJacksonville kuFlorida vakaenda kunorangarira Dr. King vakaratidzawo kushishikana nekuenderera mberi kwenyaya dzerusarura ganda muAmerica. Nezuro vanhu vairangarira makore makumi matanhatu kubva Reverend Martin Luther King zvavaita gungano guru rekushora rusarura ganda kana kuti March on Washington, apo vakataura mashoko eshuwiro yavo mune remangwana renyika risina rusarura ganda kana kuti I have a dream speech. Makateerera kuStudio 7. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teerai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pa shortwave. Tinokambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
Godfrey Kuaone vanga vari kumakanzera wecity of Masvingo.
Mukoma Kura, manga muchiteerawo here zviri kuitika kuZimbabwe munyaya dzesarudzo?
Hongu ndanga ndichiteera chose mukoma Blessing and gaiditi zvandaona zvichiitwa musarudzo izvi zvinosiririsa chose nekuti hatina zvatakambozviona shunguru takaona zvato zvichiitwa muZimbabwe.
Zvii zvamusina kufara nazvo semunhu wechidiki akambokwikwidzawo musarudzo dzakadai idzi?
Chekutanga ndotangira kumacampaigns. I've been involved in macampaigns for two terms ndichiita kanzera weMasvingo City Council. Handina kumboita campaign andikaona seyanga iripiko zvino yekuti political party iri kuondesa maelections inorambidza kuita macampaign rallies. Ndo chinhu chandisina kumbogara ndafarira kubvira pakatanga this election period. Echipiri ndakaona munhu achiurayiwa mazuva akacheka nyika masikati machena muHarare and the police didn't do anything. Zvinhu zvinoratidza kuti sarudzo dzakanga dzisingazi free and fair. Badakuinda muzuva resarudzo chakaita kundishamisa nokumaBlessing inhau yekuti election rinosvika mari wovhota musi election pasina ballot paper. Vanhu vachivhota vakavaya pakaya mabhanzi pa5 wovhota kunzapera katimiri yamwe ari kuprindiwa musi wesarudzo Because my understanding is that when I was prepared,
Mataura nyaya ye muno arugunzi akapondwa asika mapurisa anoti muno uyu akaita zvekudona akatsikwa nerori.
Mapurisa eZimbabwe ndo mugare wawo. Tero ukapondwa vanhu vachiona kudai vanofuratira ozokuudza evision yavo. Saka mugare wavo kuma blessing. We can only read much from what the policy of Zimbabwe says about my political violence matters. Because mugare wavo they always have a side. Then exchange it of ZANU-PF. Saka obviously they will not speak anything against ZANU-PF.
Tichi tarisa sarudzo dzakadai munoona here vechidiki vachizoda kuita chidokwa dokwa chekuti vakwikwidzewo.
Zvakanyanya nokuti mukatarisa kubva nda kutanga pano kaita kanzira inini 2013 ndofunga gore rawo dzayanisi kanzira in the country in Zimbabwe. Paku ndandisina makanzira ezvaro rangu ndayangova ini ndoga wechidiki. Pati mukatarisa nhasi mukaona kuti so far, Katawadema MP, I can wonder, steric, HD. Tadema Kansas, I can wonder, steric, HD. Kuro, HD, running your cool, our developer interest. You can hold these public offices. Someone now, going forward, HD, going forward,
sei izvozvo zvakakosha kuti vechidiki vakwikwidzewo muzvigaro.
Zvakakosha nokuti there is nothing for us vechidiki without us. Maindris edu nevakuru akasiyana. Saka hapana anogona kunotaurira vechidiki about their Indris kana iwo vasipo. Vachamirira vanobata kuti hapana mapamba anogerwa asipo. Saka naiwo kana vanga usipo hapana chako chinotaurwa. Indra ni we kana usipo. So the TDK they have to be there to defend their interests. They have to be there to defend their rights.
Asi vamwe vanenge vanoti dambudziko guru ndirekuti vechidiki ndo vanotoshandiswa munyaya dzacho dzemhirizhonga idzi.
Na iyo chokwadi kuti maexivist akawanda echidiki vanoshandiswa kunyanya vaya vanenge vasina mabasa, kunyanya vaya vanoita sekuti zvinozovamira zvakanaka vazhinji ndo vanoshandiswa. So ipfundiso yangu kuti panoda kuitwa campaign iri serious yekuti tidiki vanzwisise kuti basa ravo harisiri kutuma kunova vanhu, basa ravo harisiri kutuma kunobvunzira vabereki, asi kuti ivo pachavo vanogona kuita take up those three positions instead yekutuma kunorova vanhu.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Godfrey Kuraone nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Thank you very much for blessing.
Avo vanga vari mukoma Godfrey Kuraone vakamboita kanzura kumasvingo asi pari zvino vari kuTexas muno muAmerica. Aiwa amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Jesu simba rangu.
Mane rakanaka vatereri, ini ndini wenyu Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro. Ngatipindei muchirongwa tinzwe mubvunzo wesvondo rino.
Maswera sei baba Wande, ndine mubvunzo wangu uyu kwamuri. Ndaenda kuchechi yandaenda semuyenzi ndoona kuchitwa chirairo. Chirairo chiendo gashira. Inganzi mhosva here kugasha nokuti pane kumwe kwandakagashira chirairo. Ndisina kuziva ndakumba ndobva ndazodaidzwa namwamai echidarika nepamusha wavo vanopinda chechi yeAngirikeni. Zvikanzi zvamakaita zvitendero. Kuchechi kwedu munhu asingapinde chechi yohadi haagashiri chirairo. Chinogashirwa nevanhu vemuchechi medu chete. Zvakandinetsa zvikandikachamadza nokuti ukaenda dzimwe chechi vachiita chirayiro chaKristu havataure kuti ndiwe nhengi kana ndiwe chechi ipi. Munhu wese anokugachirira. So mubvunzo wangu kuvanhu uri kuti zvino kusarudzana here pachirayiro chaKristu? Tinosarudzana here kuti necheche akati ndova anofana kudya chira cha Kristu kana zvinoitwa nemunhu wese kungofana kuti Mwari ndewe munhu wese kusiyana chete kwamacheche asikuita kwetu kumwe chete murudo asi kana pai pachirayo chacho taakuita zvokusarudzana zvinoitawo here kana kuti hazviite ndo zviri kuitwawo here nemamacheche nekuti amwa kuti kuroma ndozvavanoita ndakazvionawo kuangirike ndakatogashira chirayo chacho sikazoti chinogashira kanze havanyara kukudzai havo asi kuchechi kwedu hakudzaro asingapinde cheche daagashichirayo saka mubvunzo wangu vanzira kunzwawo mhinduro dzimwe nguva ndogona kutadza kuteerera paredhiyo pampari zvinenge zvakandibata ndinokumbira kudzosirwawo mhinduro kuna baba kwande ndinzwawo mhinduro kubva kuvanhu kuti vati kuti kudii nenyaya iyi
mubvunzo wenyu unonzwi kwachaizvo senguva dzose tinoenda kuvafundisi kuti vatipewo gwara nhasi tapotera kuna mufundisi Gladman Kapfumvute vari muMaryland muno muAmerica mufundisi Kapfumvute tibetserevo nemubvunzo uyu
ndinomukwazisa muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene baba wakabvunza mubvunzo unokosha kwazvo zvino mukuupindura ndoda kupindura ndichitangira pachiverengo chinoti zvino wakati vachidya Jesu akatora chingwa akaonga akachimedura ndokuvapa achiti gamuchirai ichi uyu muviri wangu akatora mukombe akaonga akavapa vakanwa vose pauri akati kwavari ichi iropa rangu rechitenderano chitsva rinodururirwa vazhinji
mufundisi Kapfumvute vateereri vangawana mazwi aya papi mubhaibheri
mazwi aya anooneka kubva kuna Mark evhangeri raMark chitsauko 14 kubva pavhesi 22 kusvika pavhesi 24 munokonzozozvierengera baba vakabvunza mubvunzo unokosha kwazvo
munoti kumuteereri wedu mufundisi Kapfumvute
regai nditi baba pamakatora chirariro chatenzi musondo muri mweni hamuna chemakakanganisa makaita zvakanaka masondo akasiyana siyana mune kuita kwawo makataura chaizvo chaizvo mukaenda kukatiriki vanotendera chete nhengo dzavo vamwe wacho saka pemakatora kusangano risiri renyu hamuna chemakakanganisa kana paine vanozviita vachienda kotorawo chirariro kumasangano asiri avo vachibvumirwa hapana chavanenge vakanganisa ba nekuti chetiri kuita tinonge tiri kutendeka kune zvakataurwa naJesu kuti itai izvi nguva dzese pemunomwa pamunodya muviri wangu neropa rangu mukucherechedzo tinonga tiri kutondera basa rakaitwa ndiJesu Kristu pamuchinjiko
mufundisi Kapfumvute tinokutendai zvikuru nemashoko amagovana nesu
Mwari ngavakukomborerei mazvita
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi muteereri abvunza mubvunzo uyu anodawo kunzwa kubva kune vamwe vateereri vechirongwa chezvechitendero munotii nenyaya iyi vateereri tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musarenyu zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo vanotungamira mutambo wetsiva pasi rese veWorld Boxing Council vatara kuti mutambi wemuZimbabwe kuda chiwandire anofanira kukunda mumitambo miviri ine mutsindo asati atambidzwa mukana wekukwikwidza mumakwikwi ebhande reWBC regoridhe zvakare Michael Kariati anoti panyaya inotevera
Maneja wachiwandire vaClyde Musonda vanoti vakanyorera veWBC vachida mumwe mukana wekurirwa bhande iri zvichitevera zvimhinga mupinyi zvakasangana nazvo apo chiwandire akakundwa naYemilet Mercado wekuMexico musi wa18 kurume
vakanyorera veWBC World Boxing Council tsamba tichivakumbira rematch mushure mukungi susu tsakufamba zvakanaka patakaenda ku Mexico akazopindura vachitudza kuti izvo mutambi kuda kwacho Chiwandire anofanira kumbotamba mitambo miviri first asati achallenja zvakare belt re WBC super bantamweight title.
Chiwandire akasvika muMexico musi wemutambo naMercado mushure mekununuka kusvika kwematsamba ekupinda munyika iyi uyezve nekumira kwezuva rimwe muNetherlands nemhaka yemafambiro endege. Asi vamusonda vanoti varikugadzirisa chisungo cheWBC vachiti vatove nemazuva emitambo miviri iyo Chiwandire ari kutarisira kukunda kuti arwire bhande regoridhe zvekare.
Sangana nemusikana anobva kuMalawi anonzi Sasha Mambo. Then umwe wacho mutambo uchaitwa Victoria Falls. Saka pari zvino tiri pakati pekutaura nemusikana wekuThailand kutinge tichimirirana kuti mutambo wacho uchafamba sei nenyaya futi dzemacontract.
Muongorori wemutambo wetsiva vaLeonard Mpasiri vanoti Chiwandire anofarira kugadzirira zvakasimba mitambo iyi nekuti ndipo pane upenyu hwake mutsiva.
Ari kutamba zvinodadisa zvikuru kwazvo, saka chandinokurudzira zvangu kwaari ngaanyatsochagadzirro dzake dzakasimba zvekuti akwanise kukunda pamutambo wa kuda kupinda kuWBC nekuti kune kwakutambowo zvine zvakasimba, saka gadziro dzinofanira kunge dzakasimbawo zvakare.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaShakeman Chirove vanoti vane chivimbo kuti Chiwandire achakunda mumitambo iyi.
Wadainokuda semazira anoita hambofakatirasisa ende sewina andinobuda zvakanaka.
Vamusonda vanoti Chiwandire ari mupishi kugadzirira mitambo iyi vachiti vari kuronga kuenda kuSouth Africa kunowedzera mwando wegadziriro. Vanoti havasi kutarisa kutora bhande reWBC chete asi mabhande emamwe masangano etsiva pasi rese zvekare.
Harisiriro bhandi chete ratakatarisira pari zvino, takatotarisira mabhandi ese, takatarisira reWBO World title, takatarisira reWBA World title, takatarisira reIBF World title. Ini mukana uchangotanga kungouya hamushuwaji tinge taredi kuti tinge tichi challenge mabeusi
wawana. Kunyange hazvo akarohwa naMercado, Chiwandire achiri nebhande rake reWBC reuremu hwesirivha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tombotarisawo zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Manika Diamonds 1, Herantals 1, Yada 2, Shisham 0, Dynamo 0, Simba Bora 0. Sezo nguwa yadi apera, regai timbotarisa misuri na uzwakare. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau kuState House nhasi mangwanani kuti sarudzo dzemunyika dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanowirirana nevaongorori vesarudzo kusanganisira veSADC vari kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka uye vachamisa vanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Nengo yeTripuC vaNelson Mukwena vanonzi vakapambwa nezuro manheru nevanhu vasiri kuzivikanwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.